Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu chivabvu 15, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi matatu nevasere, uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi Manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuvari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vane kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, wopomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chakaitika pamadzimai matatu aya. Banga guru renyika rinozivisa kuti munyika muchange mave nemari yebepa itsva kutanga svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vari kupomera hurumende yava Emmerson Mnangagwa mhosva yekupamba nekubata chibharo madzimai matatu ebato ravo ayo akapambwa mari mwezuro asi akazowanikwa kubhindura nezuro Manheru. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Madzimai matatu aya muzvare Johana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova audza hama dzavo kuti akabatwa chibharo mushure mekupambwa kuWarren Park ndokubva azosiyiwa akandwa panzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura. Vatatu ava vaudzawo hama dzavo kuti vakarohwa vakashungurudzwa zvakanyanya. Pari zvino vari kurapwa pane chimwe chipatara chiri muHarare. Madzimai aya achanyirwa nhasi nevabereki vavo nenhengo dzebato ravo kusanganisira vachamisa. Avo vaenda kunovaona kuchipatara uko vakachengetedzwa nemapurisa. Vachitaura mushure mekuona vatatu ava, vachamisa vati havana kufadzwa nezvavaona uye kushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo kunofanira kupera.
Vaenda kumapurisa vakandisiya ndeikuvari mupaki kwamaitira mhosva. Vabva ipapo vanoti vakaiswa mumasaga. Zvavakazoitwa vakaitwa zvinorova, kusanganisira kuyamwa minyatso yavo, kusanganisira kukandwa pfuti kuburikidza nekwavanozvibatsira nako, kusanganisira kuzvindikitwa usiku hwese pasi petsoka nekumakumbo, vachichekwa nereza kumusana, vamwe vatogoni kana kurara. Vane kutambudzika kukuru nokurwadziwa kukuru.
Vachamisa vati vanoda kuti nyika dzemudunhu reSADC nepasi rese dzibatsire kupedza kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kweveruzhinji munyika sezvo hurumende yeZANU-PF iri kuenderera mberi ichityora kodzero dzevanhu.
Shoko redu kuSADC, shoko redu kuAU, shoko redu kuInternational Community. Batsirayo vana veZimbabwe munomaita mapere nemadusura kupedza vanhu. Izvi zvinofanira kupedzwa chete nokuti zviri kubva panyaya yekuti masarudzo dzatakaita muna 2018 dzine gakava. Varipo vamunangagwa vana kuhwina rutsikiro rwevanhu vakanoponera kumatarezi mosva. Ndosaka muchiona vane bope nevanhu, ihondo yokurwisa vanhu.
Munyori anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu muMDC, muzvare Maureen Kademaunga, avo vaive pachikwata cheMDC chakanotora vatatu ava, vati varwadzikana kunzwa kuti vatatu ava vakabatwa chibharo.
Saka vakadyiswa chinemunu vakanwiswa weti dzavo zvadaro zvakare vane nyaya vanditsanangurira muwavataura kuti anoda kuiti izikanwa yekuti vakabatwa zvisina kunaka semadzimai yatingati sexual abuse vanditsanangurira ivo kuti usiku hwese in her own words usiku hwese vanga vachindiyamwa mazamu angu vachivabata chibharo saka vanhu vari kutsva vaitwa sexual abuse and vanoda kutwa zvozvitsanangura zvizivikanwe nevanhu.
Baba vamuzvare Chimbiri vaHenry Chimbiri vati havana kufara nemabatirwo akaitwa mwana wavo uye vati vari kurwadziwa zvakanyanya nekuti haasi kukwanisa kutaura zvakanaka.
Vana ndavaona vari kurwadziwa, vana vakakwadzwa, vakarohwa zvikuru, zvinorwadza, miri wese wakakwadzwa. Ndaona mwana haasi kugona kutaura. Ndatarisa miromo yake nemaziso ari kuradza kutya kukuru kwatinoti trauma yekuchisidzirwa yekuti inogona kukonzeresa maproblems akawanda atoti psychic stress and strain zvekuti zvinogona kumuonza kuonda miviri aisei achidya. Ndaona mwana ari kuradza kuti akangoona munhu ari kuvhunduka. Kureva kuti vaiita vachichinjana kurova vana.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari kushushikana nemashoko ekuti vatatu ava vakapambwa. Vatiwo mapurisa emuHarare ari kuda kubvunzurudza vatatu ava sezvo vari kufungidzirwa kuti vakapara mhosva nekutyora mutemo weNational Lockdown apo vakaratidzira kuWarren Park. Vati nyaya iyi iri kuongororwa uye kana paine vakapara mhosva vacharangwa sezvinodiwa nemutemo. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ari kuongorora kuti chii chakaitika kubva musi wa 13 kusvika nhasi maerano nemafambiro evatatu ava kubvira pavakaratidzira kuWarren Park. Vati mapurisa anoda kuziva kuti vatatu ava nevamwe vavo vakafamba sei uye kuti vatatu ava vazowanikwa kunzvimbo yemabhizimisi yemuchapondwa kubhindura sei. Vanyati vati vane ruzivo nezvenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbo kuchiteshi chemapurisa chiri pedyo navo. Zvichakadai vanyati vati mapurisa ari kushushikana zvikuru nekushandiswa kwemadande mutande kunyomba vashandi vehurumende vakati kuita izvi imhosva inosungisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano nekuchengetwa zvakanaka kwevana runoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakwira kusvika pamakumi matatu nevasere zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa munhu mumwe chete aine chirwere ichi muHarare neZuro. Bazi iri razivisawo kuti vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose uye vapona kubva kuchirwere ichi vari gumi nevatatu. Izvi zvinobuda panguva iyo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuzivisa nezvekuti vari kuwedzera here kana kubvisa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown uyo wakaderedzwa kuenda pachinhano chepiri kana kuti level 2 masvondo maviri adarika. Mutemo uyo uri kutarisirwa kupera nemusi wesvondo. Johns Hopkins University yemuAmerica inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni mana nemazana mana ezviuru kana kuti 4.4 million uye vafa nechirwere ichi vasvika pazviuru mazana matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,003,389. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta vari chizvarwa chezimbabwe chiri muBritain Dr Simba Mavhaza avanoshanda mune zveutano.
Chekutanga tinoti Zimbabwe tiri kukomborerwa, ndo chatinokwanisa kuona chekutanga. Ndechipiri ndechekuti tiri kukwanisa kuteedzera mirayiro yekudzivirira chirwere checovid. Mirayiro yechirwere iyi tiri kuidzivirira, vanhu vari kuzvigona vari kugona kudzivirira, vari kugona kushandisa ino social distancing kana vachinge vari mudzimba vari kugeza maoko avo uyezve vari kuzvichengetedza. Asi chikuru sei ndechekuti chirwere ichi hachisi kutekeshera nenyika yeZimbabwe nekuda kwekuti hurumende yenyu iri kugona kukontrola maborders ayo. Kungangoita hako vashoma-shoma vanenge vakwanisa kungoita slip through, but vanhu vari kutorwa from the borders from the airport vachienda kuquarantine. Izvozvikaizvi danho guru raitwa nehurumende rekutibatsira, rekuva nesu, rekuti vanhu vasaite gurumwandira nemwararira muguta reHarare kana kumamisha vachizodzana nekuposherana chirwere. Saka pane kumira kukuru kukurukota chirwere chimbomira ichi. Zvakare tine nyanzvi dzinoongorora chirwere ichi dzakabva kunyika yeChina nemamwe mashoko atinotambira kubva ku World Health Organization ari kutibatsira kuti tikwanise kudzivirira nekunzwisisa chirwere ichi.
Saka vanhu vangapembera here kuti vari kukwanisa kudzivirira chirwere ichi, Dr. Mavazi?
Tikatarisa papo tinoona kuti chirwere ichi hachisi chirwere chinongouya kwenguva chichipfuura, chinodzokorora. Saka iko zvino zvatina nguva yekupemberera kuti tagona, haisi gemu. Chirwere chiri kuuya pachambomira, asi chinogona kutora nguva chisati chasvika kuZimbabwe. Chakatanga kuChina muna November, chakazosvika kuBritain muna March, kuAmerica muna end of March, dzimwe nyika dzakubata zvine Mexico, iko zvino vanhu vari kunzwa vari kungofa vari mumigwagwa. Saka chinogona kusvika futi neukasha tikasachingwarira. Zvatatanga izvi zvinofanira kupedzwa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa chero nguva kuzivisa pamusoro pelockdown kuti yowedzerwa here kana kuti yobviswa. Tichiona kuti masvondo maviri avakanga vaisa avakatara ari kupera nemusi wesvondo. Zvii zvamungatarisirwawo kuti vaite panyaya yelockdown?
Tichitarisa nezuva remusi wesvondo iro mutungamiri wehurumende Comrade Mnangagwa varoda kuti vape pfungwa dzavo kuti vari kuwedzera here kana vari kuita sei. Chikuru chatiri kuona ndechekuti tiri pakati pepani iri kupisa nemabvunzi emoto, nekuti tinogona kuramba kuti tiwedzerwe kana kubvuma kuti tiwedzerwe. Pati dambudziko guru ndirekuti nyika inofanira kurarama, vana vanofanira kudya, mabasa anofanira kunge aripo. Saka ikonomi inofanira kuti igotariswawo. Saka iko zvino zvivari tinogona kuhwanda chirwere chatisiri kuona, asi tichiuraya ikonomi yatakatarisa. Tinogona kuhwanda chirwere chatiri kuona, vana vachiva nenzara. Saka kudzivirira nzara nekudzivirira chirwere ichi, I think mukutungamirira hurumende achabvumira vanhu kuti vaende mumabasa avo anenge achida kuti vanhu vaende kubasa, asi vachizvichengetedza kuti vasavasangana nechirwere ichi. Matanho akatoiswa kare, makambani ese ari kumanikidzwa kuti tarisai kuti vanhu vari kumabasa kwenyu, vashandi venyu, havana chirwere here, iya inonzi testing. Kana vachinge vanacho vokwarantainwa, kana vachinge vasina voenderera mberi nebasa. Tinofanira kunzwisisa sevana veZimbabwe kuti lockdown hakusi kurapa chirwere. Lockdown hairape chirwere, ende haisi mutambo wekuti tinofanira kuhwina topedza nawo. Lockdown inzira yekucreata zambuko. Saka nemazuva atagara kuZimbabwe, dai chirwere chakabata vari kudzimba, dai variko vakatozvona chavako. Saka iko zvino zvinoda kutenda kuti zviri kuratidzika kuti Zimbabwe iri kushingirira nemazvo, iri kukwanisa. Nosaka tangoita vanhu vairi mumasvondo mairi, mumwe chete masvondo.
Avanga vari Dr. Simba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain neStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muzvare Listen Musiwa, vanoti zvinhu zviri kuvaomera kusanganisira neveruzhinji munyika iyi, sezvo vasina mabasa uye vasina rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende yemunyika iyi. Muzvare Musiwa vanoti vari kuedza nepose pavanogona kuriritira mhuri iri kumusha panguva iyo nyika dzakavharwa senzira yekurwisa chirwere checovid-19 icho chanetsa pasi rose. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Aiwa tete, tinokutendai. Zvinhu zvakaoma kuno tete, nekuti vanhu vazhinji havachatarisira kuti mabasawo vangakwanisa kuzodzokera. Sinzi nguva yarebesa tiri mulockdown, saka vanhu vazhinji vari kuchema pamusoro pekuruza mabasa, pamwe chete nenzara mushure mekunge lockdown yatirebei seizvezvi. Saka zvinhu zvakatiomera, nzara, mabasa. Malandlords anongoda mari dzavo yeti vanhu havasikuenda kumabasa. Saka unongoona kuti zvakaoma tisi tiri munyika hamusiri medu.
Imomo muSouth Africa muri kugona here kunotumira mari kana zvimwewo zvekuriritira mhuri dzenyu kuZimbabwe?
Sekunzwa nekuona kwangu pasocial media, kune mamwe macompanies ari kuita izvozvo. Kune vari kudelivhara chikafu, kune vari kukwanisa kuti munosedha mari through mamwe macompanies. Inini hangu handisati ndambozviita, but ndikuona pasocial media kuti zvinenge zviri kuita kune vamwe. Saka vamwe vari kukwanisa kuonawo zviviri zvishoma zvavainazvo, vari kukwanisa kusenda kana dzingava mari dzingava chikafu. Asi ndine chivimbo nokutenda kuti vashoma kuti vanhu vazhinji vakamira mabasa.
Tombotarisa imi pachezvenyu, muri kuzvigona sei zuva nezuva panguva ino yelockdown uyezve muchida zvakare kuchengeta mhuri dziri kuZimbabwe?
Tiri kuzvigona nenyasha dzaMwari tete mai. Zvinhu zvakaoma, kutongonamatawo zuva nezuva, nekuti isusu pachedu kuno tinenge tichida kuwandawo kuti pamwe tingawana zviviri zvishoma kuti tikwanise kugara muno mumacho. Zvekarezve tozosongana nedambudziko rokuti kumusha kunenge kuchida kutumirwazve apa pamwe unenge usingashandi. Panenge pakaoma tete. Saka chatinge tichingokurudzira ndechekuti kune avo vari kudzimisha kumisha kumusha kuZimbabwe, vanokwanisa kungogamuchawo mumiriro wakaita zvinhu vachitotambirawo zviripo panguva iyo, nokuti kutaura chokwadi zvakatumira kunoku.
Asi veri kumusha vari kuzvinzwisisa here, nekuti vanenge vachiti imi makaenda kumafuro manyoro ndi munogona kubatsira?
Ya, ndizvozvo. Zvinongobvawo kusiyana kwevabereki nekusiyana kwevamwewo. Pacho vanenge vachida kunzwisisa, kunongochotoona kuti zvakanyanya kuomera vanenge vakuzongochema-chema. Asi vamwe vanonzwisisawo zvavo, vanongoti aiwa shingirira izvi chaita tigodzokera pamararamiro edu zvekare. Saka vamwe vanonzwisisa, vamwe ndovasinganzwisisi.
Imi shuviro yenyu ndeyei mune ramangwana kana lockdown ichinge yapfuura?
Aiwa, shuviro yedu ndeyekuti kana lockdown richinge yapera, tikabudirira kumabasa, tikabudirira kuramba tichishanda, aiwa, ndezvekuchengeta ivavo vabereki, nekuti vanenge vakangotarisirawo kuti zvinhu zvichingopera zvelockdown kumusha, vanhu vaakutanga kurarama upenyu huri nani, vanoenda kumabasa, vachienda kumabasa, tichichengeta pamwe chete vabereki nehama.
Aiwa, tinotenda.
Tinokutendai tete mazve. Ndimbokwazisawo.
Kwazisa henyu.
Ndakukwazisawo gogo wangu nasekuru wangu mandizvidza kwaGwanyanya kumasvingo, nemhuri yese nemwana wangu Cheuto, ndichiti vakadii vakadii, kuno tiri kufara.
Aiwa, tinotenda. Muri kupi kuSouth Africa?
Asi kuPretoria Kamedzi.
Vanga vari muzvare Listen Masiva, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vachitaura vari parunare muPretoria muSouth Africa makare naMavhilas Muhlanganya weStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvemari yakazivisa nezuro nezvemutemo mutsva weStatutory Instrument 103A wa2020 uyo unotsanangura mamiriro achanga akaita mari itsva yemapepa yemadhora 10 pamwe neyemadhora 20 ichatanga kushandiswa munyika svondo rinouya. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaMutuli Ncube kuti vape zvikonzero zvapakuti bazi ravo ritore danho iri, asi imwe nyanzvi mune zveupfumi ichishanda yakazvimirira vamasimba kuchera vanoti danho iri harina zvikuru zvarinoita mukugadzirisa kushaya uremu kwemari yemunyika kunze kwekungoderedza uwandu hwemari inenge yotakurwa nemunhu achinotenga zvinhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sekutaura kwatakamboita muzvirongwa zvapera kuti mari yemuno muZimbabwe iri kudona muuremu, danho rekuunza mari dzakaita sedzine madenomination ari pamusoro 10 ne20 dollars zvinongosimbaradza nyaya iyoyo yataitaura yekuti mari haichina uremu. Saka kuisa madenomination ari pamusoro kungobatsirawo kuti vanhu vafamba nemari shoma kunotenga zvinhu zvinenge zvisingachanyanyi kureva chinhu, nekuti mari yacho yanga yakutakurika yanga yakawanda. Izvo zvinhu zvacho zvaunoda kutenga zvinenge dzimwe nguva zvichikwana muhomwe.
Danho iri rine zvarinorerutsa here? Tichiona kuti vanhu vanga vachichemawo nekuti vari kushayiwa mari kumabhanga uku.
Danho iri ringangoita serinorerutsa kuwanikwa kwemari mumabhanga kwechinguva tishoma shoma. Takatarisa kuti mumabhanga machona vanhu vanga vachipiwa mari inokwana kuita $300 pazuva. Asi mari idzi dzikazowedzera dzinopiwa vanhu pazuva uye nekuderera kuri kuita uremu hwemari iyi, tinoona futi kuti manje manje kunenge akudewa mari dzine madenomination ari pamusoro, nekuti iyoyo inenge isingatanyanyi kutengawo zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino pachaitika kuti vanhu vachadawo kuti vawedzerwe mari dzavanotora mumabhanga, uye izvozvo zvichaitika kubudikidza nemari idzi. Asi zvinongoti zverutsei hazvo kwechinguva chishoma, inyaya dzekutenga nguva dzaiitwa nehurumende idzi.
Iko kuuya kwemari itsvaukuva kuchera kune zvakunobatsirawo here panyaya dzeinflation, uyewo nyaya iri kuchemwawo nevamwe kuti nyika yadzokera zvishoma nezvishoma mukushandiswa kweus dollar kana kwemari yekunze, pane zvinogadziriswa here apo?
Kuuya kwemari tsva uku hakuna chakunogadzirisa pane zvinyunyuto zvakafanana neinflation. Chikuru iri mhaka yekuti kuuya kwemari iyi hakusi kugadzirisa nyaya dzekuti zvinhu zvakawanda tinotenga kunze kwenyika. Hakusi kugadzirisa kuti maindastri edu haasi kushanda. Hakusi kugadzirisa kuti mari yacho yemuno haina zvizhinji zvairi kukwanisa kutenga. Saka kuuya kwemari kuchangorerutsa avo vanotakura mari vachida kunotenga. Asi hazvisizvo zvichabva zvaita kuti inflation idzikire. Potse napotse ichatowedzera nekuda kwekuuya kwemari iyoyoyi, nekuti ichakonzera kuti mitengo ikwire. Zvinyunyuto zvevari kuti ngakushandiswe maus dollar zvinobva pakuti zvigadzirwa zvedu zvatinotengesa muno muzvizhinji zvacho zvatinoshandisa mukuzvigadzira zvinotengwa kunze kwenyika. Saka dai kuti tanga tagadzirisa ipapo kuti maindastri atange kugadzira zvinhu zvakaita sematishu, zvinhu zvakaita sematoothpick nezvimwewo zvinhu zvisina kana nematuro ese zvatiri kutenga kunze kwenyika, zvinotichengetedzera mari idzo dzatiri kuendesa. Ndo zvingatoizoita kuti mari yedu ikwanise kutanga kuwana simba, kwete zvekuunza mari dzine madenomination ari pamusoro.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kutaura chokwadi, nhau yekorona yakaoma chinhu chiri kushungurudza vanhu vakawanda zvikuru sei. Tigere muno muZimbabwe, matruck driver ndinofamba nzvimbo dzakasiyana siyana ndichiona mamiri anenge akaita zvinhu. Musi unoyu ndandiri pakadoma apa, aiwa vanhu vari kushanda pakadoma zvakanaka, uchiona vachifamba asi vari kutevedzera nhaye kuisa maface masks aya. Iyoyi nhau yemaface mask ndoona sekuti inobatsira zvikuru, nokuti pamunenge muchifamba wakazvivharira unenge wakatodzivirira dambudziko irori. Asi chokwadi chiripo ndechokuti munzvimbo dzandatifambiwo dzakati wandiyonda, chokwadi chiripo ndechokuti nhau inonzi nzara. Ndo chinhu chaushungurudza nakawanda, ndo zvandinofunga kuti zvichange zvichiendera mberi kupa vanhu inonzi mental health, kuti vanhu vachapedzisira kurwara nechirwere chepfungwa nenhaya yekupfunga kuti vana mangwana vanodyei, next meal. Denda iri rakauya harisiri munhu umwe, nyika huru dzizhinji chaidzo zvakaita kuna America ikoko kuno kuna Britain, Spain, Italy, kunova kune vanhu vatinoti vanoruzivo vanozva nezvekurapa zvichirwere chavanetsa zvikuru. Asi muno muZimbabwe ndinongovimba kuti Mwari aramba achitichengeta, nokuti tachokwadi vazhinji vanoshuvira kuona tichinyanya kutambudzika nekorona. Aiwa kungotaura kwemasocial media, asi zviri pagiraundi ndezvekuti tigere zvakanaka so far in terms of zvirwere izvi hachina kunyanya kuwanda.
Ndandakanga nwa makorekore biyangu ese makorekore. Aiwa temsi shambao za manja, msi shambao za otetula dota rakare kumusha kwa kareko, kana mribesi po itemsi shamba ne dota ngu shambao manja, mjifara ya kareyo mpuno, mjifara ya kareyo mromoyo, makore kore, itemsi nzo shukuta uri wa mstera, shukuta uri wane urumende, msita msteza shakare, msaite msipembera pembera msungo famba famba kana kwa kare kune bamba wangu makumandari kwa kare kumsaende ite msikadzikika makore kore biyangu ndapota ndapota ndabata manja ndabata mnyendo makore kore ite msikara mzimba ndiniwe nyuma nyoni mkore kore mbie nyuma mkore kore ayo gadzikika ya biyangu abiyangu gadzikika ya mune famu nefashi wele chide ipapenu chide burara penu chide burara mamire ni antu kadzikika ima kore kore biyangu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Mwanaudze mitambo. Mutambi wenhabvu akamboita mukurumbira munyika apo aitambira zvikwata zveBlack Aces neArcadia United, Danny Jimu, anoti uori ndowauraya nhabvu yemuZimbabwe. Michael Kariati anotipanya iyi.
Jim uyo ave kuchaira bhazi rinotakura vana vechikoro kuSouth Africa anoti vanosarudza vatungamiri venhabvu vauraya mutambo uyu nekusarudza vanhu vane mari kwete ruzivo rwebhora. Ezi anoti zvauraya mutambo uyu nekuti vamwe vanovhota vacho vave kukudza nyaya dzemari kwete kutarisa nzira inozotorwa nemutambo wacho.
Vatungamiriri variko mazuva ano vane huori havana chido chemutambo wacho, ende kune zvimwe zvakanga zvakaiswa masystem akanga ariko ekuti taitangira kutamba tiri vana vadiki hakusisina izvozvo.
Jem anoti nhabvu inoda vatungamiri vakaita savana Brian Harry, Pat Travers, Nelson Chirwa, Job Kadengu naJohn Madzima, avo vaive nemari uyezve neruzivo rwenhabvu yacho. Jim anoti vatambi vemazuva ano vasiyana zvikuru nemazuva ake apo aitamba nhabvu yekuda kufadza vadzigiri vemutambo uyu, kwete mazuva ano apo vatambi vari kukudza mari.
Panguwe takanga tine chido nekuzvipira nehunhu, ende yakanga isiri nyaya yemari.
Jem anoti akanga anwe gore ra 1993 apo akawana mukana wekunotamba kuSwitzerland akazotadza kubudirira kuenda ko mushure mekukuvara.
Na 1993 ndakanga ndaita mukana wekuenda kuSwitzerland. Asi ndisandaenda ikoko kwasara svondo rimwe chete kuti ndiende kunoita anonzi matrials aya, ndakabva ndakuwara gumbo handauzokwanisa kuenda. Saka nguva inondi handikanganwe, ndakanga ndaitawo mukana wekuenda kunze kwenyika.
Mutambi uyu anoti kunyange hake ari kuita basa risinei nezvenhabvu, ari kubatsira vatambi vemuno kuvatsvagira zvikwata zvekutambira muSouth Africa.
Pane vakomana vandamboitirwawo maarrangements aya ekuti wauyewo kumatrials, ndo contribution yandaitawo so far kuita matrials kuno kuSouth Africa.
Mazuva ake Jim akatamba muchikwata chimwe chete nevatambi vakaita saWilfred naWilliam Gay, Emmanuel Nyauma, John Mbidzo, Percy Mwase naFrancis Jayman kuBlack Aces, uko vakomana vechikwata ichi vakatora mukombe wePremier Soccer League muna 1992. KwaKeja United akatamba Nana Charlie Jones, Dave Zulu, Sean Chatters, Francis Nechironga, Brandon Noble na Dexter Rawson. Kunze kwaBlack Aces neKwaKeja United, Jim akatambira zvekare Air Zimbabwe Jets, uko akatamba naHarlington Sharon. Jim uyo ane makore makumi mana nemasere ekuberekwa akaroora uyezve ane vana vaviri Wesley na Melissa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kayati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kupambwa kunonzi kwakaitwa Marimwezuro madzimai matatu eMDC inotungamirwa naNelson Chamisa. Madzimai aya ari kurapwa mune chimwe chipatara chemuHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC, Advocate Nelson Chamisa, vopomera hurumende yavaEmerson Munangagwa mhosva yekupamba madzimai matatu ebato ravo. Asi hurumende inoti iri kuferefeta kuti chii chaizvo chakaitika pamadzimai matatu aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.